kwazwai mburi ya Zimbabwe zino mkamshira nchongwa chedu chewe chidiki chandido kupakurai shondo rega rega ini ndinoenyu Mike Wove na hasi mchirongwa tumbata nyayo zwe mamira kaita upumi wenyika tijikurukura ne umunu we chidiki mkuru we kambani Open Mind Initiative batatenda magetsi ande kuna vama kiesi chinto zizere vama kiesi mkoma mkoma zuru kufamba
aywa zuru kufamba mkoma maizuru zizi
aywa ina angu pachesu angu ndruku para zukuru ndino vimba zokaru kusu watero angu navo varipo ii mkoma magesi nyayeru mkango mainzwa ii tipe uo maondre yu pa msoro pi zemamira kaita ufume nika
ya so far tika mamira kita Zimbabwe there are a lot of challenges especially for us as youth. I am the co-founder of Open Mind Initiative Africa and you find that at this point in time mapepa yedu yekuchitipe te registration ye Open Mind Initiative as a company akamira zvinge kuti mari ndingetese ikunganyatsowanika so I know kuti challenge yeyo until inenge yega ndine ndinenge ndichiisesa kana dzimwe nemacolleagues angu kuti zvati iyi challenge iri kutekelewa chidiki vakawanda
tobata nyaya yecurrency iri kushandiswa munyika handiri pane US dollar pane RTGS pane bond note tiri kunzwa vanhu vari kuti value yebond nyika iri kungodonha vechidiki vane mabhizinesi avo vari kurarama sei kunyika
ya iyo imwe nyaya kuti zvinhu zviri batike kunoneva zvinji zvinonetsa saka isandi kuti nguva zhinji kana pane zvipane tumabatsuma kuti tinenge tichiita izvezvo zvimayanyika tinyoa nguva zhinji dzachona tinenge tichichaja nebond and ukazotarisa kuti wachaja munhu nebond sometime mina nokuti I will pay you in 2 weeks woita basa rawaita and then munhu wozokubhadhara in 2 weeks iye sinenge ratira kafuu mari iyeya inenge yashomashoma papfuri yawanga wakachaja kana dzimari yamama akataurirana kuti uchichaja munhu nemahii haakuwanika and nguva zhinji ufind kuti maclient mazhinji anogona kutanga kutotiza ukatanga kutora nemahii because haawaniki kuti munhu atenge us kuti azokufariri us zvinomukosta mo saka munhu anenge akuona pamwe rega ndichiita se ndichitsvaga munhu wekushanda naye pane chinhu ichocho nezvimwe zvakadaro saka challenge iyoyo itori yakatinyanyira nokutsimbirira nguva dzakawanda
manyatsotsanangura mukati ini maclients enyu munoita kuti vabhadhare nebond asi varipo vanhu vaakuudza vanhu kuti aiwa ini hangu kana uchindibhadharira maservices angu kana kuchibhadhara rent mumba mangu bhadhara neuser zvino vanhu vodii sezvo dhola racho risiri kubatika munyika
munama ndo fanira yachallenji yakanyanya pakuti ndezvezvokuti dambudziko ratiri kusangana naro nderekuti zvakafanana nezvekuti us hariwaniki asi dhora tichifanira kunge tichibhadharwa naro kuti nenzenguva mabasa atiiyacho hati kushanda atitochouviri solution kuti ingabve kwatiri zvinonetsa noda kwekuti matambudziko ese atinenge tichifesa they are part of a huge macroeconomic situation yatisingakwanisi kucontrola sevechidiki saka nguva zhinji zvandinandike kuti chiri kutirwadza chachona munhuka watisingakwanisi kudzura achedu noda kwekuti zviri kunzi panoda chiremba aya machallenji atinofesa sevechidiki machallenji ekuti anofanira anosolvha nevakuru vedu masolutioni azhinji inenge rioti ndaku saka ingaakuchaja neus handichada bond dzonguva zhinji zvotaura kuti asi kutorema because maclients ako anenge vasina mari iyoyo
aiwa taakusvika kumagume echirongwa chedu chanhasi vamagetsi tipeiwo mazwi enyu ekupedzisira pamusoro penyaya yatatichikurukura nhasi muchirongwa
panyaya yatatichikurukura ndeyekuti ndoda kutotanga nekutenda mukova big mike neeffort yamunoisa kuti machallenges edu ange achizivikanwa nguva zhinji kuti tikwanise kungo even kungowana mukana wekutaura nezvavo chinhu chinotikoshera nekuti ndo dzimwe dzenguva mukana wega watinenge tinawo wekuti tisvike kuvakuru vedu and ndichingosimbisa vechidiki kuti ya nyange zvinhu zvikaramba zvichirema semaremera zviri kuita tingoramba takazvishingirira nekuti kuti titi tichasiya ipo paripo pega patakabata dzimwene dzenguva dzinogona kuzvidzipa zvitorwadza kudarika marwadziro atiriku tiita
aiwa takunzwai zvakanaka mukuru wekambani yeOpen Mind Initiative vatatenda magetsi tatenda thanks so much nokupinda muchirongwa bwangu
thank you so much good night
hama dzangu tasvika kumagumo echirongwa ngatisanganei padande mutande apo patwitter uyezve painstagram @bigmike3 bigmyke3 ndiyo username yangu kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti dzikurukure panapa pazvirongwa zvedu zvevechidiki pastudio 7 unokwanisa kundinyorera ipapo bigmike3 patwitter nepainstagram anokoneka ine mufaro ndine wenyu Mike Hove tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connection chirongwa chedu chevechidiki chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika mhuri yeZimbabwe anokoneka ine mufaro ndini Mike Hove bye bye.